kuvamwe wozvavo zuva ra 18 kubvumbi izo vari kurangarira kusunungurwa kwenyika kubva muudzvanyiriri hweutongi hwevachena. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana zvinoti zuva iri harichina chiremera. Vajosaya Patsanza avo vane makore makumi mana nemana vachirarama nechamuka inyama muFrancistown, Botswana, vanoti zuva iri harichina chiremera nepamusana pemamiriro akaita zvinhu.
Saka zvezvi chokusebira pana chamuka changozvigarira, tongorangara mudzi, torangarira vamagamba akapira hondo tiri mudzimba dzedu takazvyarira. Nokuti nyange tikada kuti celebrate marana nekufamba tinewana kupi, petro yana kufamba kufambisa tinewana kupi, zvachona zvo zvekutenga kwazvo zvitenga mumashopu. Saka hapana zvacho changozvirangarira zvati tiri mudzimba dzedu, zvacho torangarira asi there's nothing to celebrate and we don't have the means to celebrate now.
Kunyange hazvo vachizvitutumadza nenhoroondo yekurwirwa kwerusununguko rwenyika, vaBlessing Matiki vanoti chekupemberera hapana nokuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi nematongerwo enyika.
Independence hongu ichokwadi, tinofanira kuidi kuicelebrata nekuti ichokwadi zvakatora nguva uye vazhinji vakadi vakaluza upenyu hwavo. Asi manje zvoyakarwirwa independence nyika tikatora, zvetaitarisira kuti ndozvetichawana hazvisizvo. Saka izvozvo tiri kutochema kuti murungu aitove nani, Smith uyu aitove nani.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chinodzidzisa pachikoro chevakoti mudhorobha reFrancistown vaGracious Mutonhori vanoti nhamo yevana veZimbabwe ndechikwepa nefodya.
Vanhu vekumusha vachibuda mumusha vachiti vari kumbonotsvagawo magreen pastures, nyika dzavari kuenda kana kwavafanira kuti vabatsirwe it's impossible ndikuti nyika idzodzodzo system dzavo dziri kufaila ichi vanhu vekumusha. Even though vamwe vachiuya vaine experience yekuti inobatsirawo pamwe nyika dziya dziya, isu hatisi kusupport. That's how uchiona dzimwe nyika uchiona vamwe vanhu kuchinzwi mazanofobia.
Muzvare Joy Chikura avo vanoshanda vakazvimirira voga muhaburoni vanoti rusununguko rwuri muZimbabwe harosirwe kupemberera nokuti vana veZimbabwe vari kudya nhoko dzezvironda.
Ticelebrate independence nokuti 1 hatina minda, 2 hatina mabasa, 3 zvipatara zvacho zvina mushonga, dzidzo iri kuramba ichingodzikira gore negore, uyezve uori uri kuramba uchiwedzera. 5 vanhu vedu vari kuurayiwa kana vakati vataridzire kuhurumende kuti ivo havasi kuzvifarira zviri kuitiwa, ende uyezve havasi kufuwirira negavhenmendi vari kupokana. Munowanika kuti vanhu vanopfurwa vachifa.
Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 panguva iyo upfumi hwenyika hwainge hwakasimba. Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF kwemakore akawanda ndiko kwakasiya nyika yava mamvemve. Asi hurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo yakatsiva yava Robert Mugabe inoti yakazvipira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nokutonga kweJaco Tere. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.